Zvakanganakanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 21, 2022. Makateerera kustudio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vasharudzo vari vega kana kumuzita rasimudzwa nemadelegate akauya zvichireva kuti kana taakuenda kucongress kungonoafema as congress, in other words atovatosarudzwa anopose.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vosarudzwa pasina anovapikisa.
Kuri kuti nyika yose ngatiise musoro pamwe chete tikwanise kusimudzira bazi rezveutano, vanhu vakwanise kurapwa, vakwanise kurarama.
Vakoti vokurudzira hurumende kuti iite nhaurirano navo sezvo vashandi vakawanda vemubazi rezveutano vari kudiwa zvakanyanya nedzimwe nyika, zviri kupa kuti vakawanda vavo vagume vaenda kunotsvaga mafuro manyoro. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA 2022 World Cup ari kutambirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora nezuro vakakunda musarudzo dzebato iri dzekuva mutungamiri sezvo pari kunzi hapana akakwanisa kudomwa kuti akwikwidzane navo. Kongresi yebato iri iriko muna zvita. Kuvhota uku kunonzi kwakaitwa neNational Council yebato iri mushure memisangano yeNational Executive neStanding Committee. Vamwe vainzi vaida kukwikwidza chigaro ichi vakaita sasachigaro webato iri vaMorgan Komichi navanoRest Marara vanonzi havana kusarudzwa. Asi vamwe mubato iri vasina kuda kudomwa nemazita vaudza Studio 7 kuti havana kufara nekuitwa kwesarudzo idzi vachiti dzainge dzisiri pachena. Vanoti matunhu ose aifanira kuvhota sezvinotarisirwa. Asi mutauriri webato iri vaWitness Dube vati hapana chakaipa pane zvakaitwa nezuro.
Hongu ichokwadi vamonzora vasarudzwa nemaprovinces anga ari muNational Council secandidates. Vasarudzwa vari vega hapana mumwe hapana kumuzita rasimudzwa nemadelegates angauya akauya zvichireva kuti kana taakuenda kucongress kungonoafema as congress, in other words atovatosarudzwa anopose as a candidate. Saka kucongress kunenge kwakungozadzikisa kuti hongu ndivo president wedu. Ndo zvaiitikawo kuna vice president Chief Ndlovu. Asi kune vice president vechiri kwaita manominations anokwana kuita iwo 4.
Saka pachaitwa sei?
Saka iwawo achazopinda musarudzo kwaitwa maballot papers kuitira kuti tinge tichiona kuti manominees ndavapi, nekuti manominees achabva ipapo vanhu vanenge vaine at least 30 yemavotes emanational council members vanobva kumaprovinces iwawo. Saka tichaita at least delegates enational council vangani 130, munhu anenge achifanira kunge awana mavhoti mangani kuti ange ari iyo candidate kana taakuenda kucongress. Asi zviri pachokwadi kuti vice president vechiri achakwikwidzwa kucongress na kukaita vairi at least vaita more than 30% na chairperson na vice chairperson.
Izvi zvinorevei vaDube?
Tiri kuenda nemacongress resolutions a2014 akati iyo kutanga congress iri kutevera iyo iyi yechi5 tichangosarudza presidium zvichireva kuti tichagumira pavice chairperson. Dzese nzvimbo dziri pasi president vachazosarudza in consultation nepresidium kuchizoafemiwa nenational council.
Saka mati murungo sarudza mutungamiri anova president vatedzeri vake nasachigaro chete.
Nasachigaro nemutevedzeri wavo ndo mapositions ane possibility ekuno kukwidziwa kucongress. Ndokunge tawana makandidati pane vamwe vasarava anoita at least a third yemavhoti kuti vange vachinzi vanominitiwa. Kana zvikaitika sezvavaitika kuna purezidenti kuti kana takuvaisa mavhoti vongovhotera nesimakansi vongovhotera munhu wani vamwe votadza kuwana mavhoti, zvinongozishirawo kuti vanhu ivavo vanenge vasarudzwa anopost. Saka kana takuenda kucongress nongo afemiwa so ivo sezviri kuzviitwa purezidenti vedu vamunzoro.
Ko vamwe vanogona kutika ko sei musina kudzokera kumatunhu kana kuti kumaprovinsi zvaimboitwa kare kuti vatungamiri vasarudzwe?
Vanhu vanofanira kuziva kuti constitution inenge yakanyorwa nenzira yekuti inokupai mukana wekuti mugone kuita zvamunenge muchiona kuti zvinokupai yandingati outcome iri right. Pare zvino hatina mari yekuti tiende kumaprovinces ese ari 5 ndechekutanga. Chechipiri hatisina time nekuti toda kuti tipedze zvinhu zvese gore rino risati rapera. Chechitatu tine threat yevanhu vakambobuda muMDC.
Pane dambudziko rei apa?
Saka kana tikazoitira kumaprovinces totadza kusekiwa mavhenyu nekuti munozova kwese kwatiri kwekune maofisi kumwe kwacho hakuna maofisi. Tinongori neharvest house yatogona kuvharirana tiri tega tichizova tivana vemutii wega. Constitution itauri kuti vanhu vanofanira kuita provincial council. Inoti many nations tofanira kubva kumaprovinces. Saka anogona kubva kumaprovinces achiita represent munational council.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti zvakakosha kuti hurumende iite nhaurirano nevashandi vayo kuti vasabude munyika vachinotsvaga mafuromanyoro kunze. Izvi zvinotevera mashoko asachigaro webhodhi rinoona nezvevashandi mubazi rezveutano kana kuti Health Services Board, Dr. Paulinus Skosana, ekuti vashandi mubazi iri vanodarika zviuru zvina kubva muna 2021 kusvika muna mbudzi gore rino vakasiya basa vachienda kunyika dzakaita seAustralia neBritain kunyanya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaDongo.
Nyika ino yava nenguva yakati kuti ikonomi yedu isiri kufamba zvakanaka, zvaita kuti pave nematambudziko akawanda, ende matambudziko aya haana kunge akanangana nemamwe mapazi ehurumende, akanangana nemapazi ose kusanganisira bazi rezveutano.
Ndeapi matambudziko ari mubazi rezveutano vaDongo?
Bazi rezveutano rine matambudziko akawanda anonyanyokonzereswa nekushaikwa kwemari, anokonzereswa nekuluza value kwemari yemunyika muno. Zvaita izvo kuti vashandi vange vechitambira mari dziri pasi. Saka chanyanya kuita kuti vashandi vehurumende vezveutano vabude munyika muno imari yavanotambira iri pasi. Takutarisa dzinotambirwa kune dzimwe nyika dzakatitenderedza muno muSouthern Africa kana kuti muno muAfrica, tichizoenda kunze kwenyika kunze kweAfrika. Tinokatarisa mari iri kutambirwa nana mukoti pari zvinezvi ndo iri pasi kudarika dzimwe nyika dziri muno muAfrica.
Zvinokonzera matambudziko akaita sei?
Zvaita izvo kuti vakangonzwa kuti kune kwaita mukana vanomhanya. Uyewo takatarisana nekubuda kwevanhu vakawanda zvazonosanganisirana neCOVID-19. Kuuya kwakaita chirwere cheCOVID-19 chakabva chaita kuti vashandi vehurumende vezveutano vave padimandi worldwide. Saka vari kudiwa kunyika dzakawanda dzakabudirira kunana UK, Australia, America nedzimwe. Saka vari kuwana paine mukana dzakawanda. Asi chanyanya chikuru chiri kunyanya kuitika kuti vanhu ava vange vechibuda inyaya yandataura yemari yemuhoro. Chechipiri inyaya yeworking environment. Patingati pavanoshandira muzvipatara medu hamuna zvinhu zvekushandisa. Muzvipatara medu hamuna maequipment. Muzvipatara medu midhuri chaiyo inoda kuvandudzwa, haina kumira zvakanaka. Vana mukoti vanhu vanotora nguva yavo yakawanda yekurarama vari pamabasa, vakatarisana nevarwere, ende ndopo vanopedzera nguva yavo.
Zvii zvamunenge muchitarisira vadongo kuti zviitwe?
Tinonga tichitarisira kuti pabasa ipapo pange pari conducive, pachiita kuti vakwanise kuswererapo vachishanda vaine zvikwanisiro zvekushandisa. Ivo vakahorawo mari inokwanisa kuti vasiyawo vana vavo vaenda kuzvikoro, vakwanisawo kuvatengera chokudya, vakwanisawo kuwanawo accommodation pekugara pakanaka, vakwanisawo kuwanawo chekufambisa chinovaunza kubasa. Zvese izvi hazvisi kukwanisika, hazvisi kuitika. Saka izvi zvese zvabva zvaita kuti vana mukoti vedu vawane mabasa kunze kwenyika, kunove iko kwavari kupihwa zviri nani zvinobatika, mari iri nani inotenga. Saka zvataurwa izvi neHealth Service Board, tingati iconfirmation yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara.
Sei muchidaro?
Nekuti panobuda vashandi vakawanda kudaro paperiodi iri kutaurwa iyi. Zvinoreva izvo kuti vashandi ivavo havakwanisi kutsivika nenguva iyoyo chimbi chimbi. Nekuti takatarisana nana mukoti, takatarisana nana chiremba nevamwe vanhu vanokwanisa kunzi tavana mukoti kana tichinge tapedza makore matatu tichimutrena, tavana chiremba tichinge tapedza makore anokwana 5. Saka izvi hazvikwanisiki kuitika overnight kuti tikwanise kutozadza zvipatara zvedu nevamwe. Zvinoreva izvo kuti muzvipatara mwane shortage yakanyanya pari zvinezvi.
Poitwa sei vadongo?
Kuri kuti nyika yose ngatiise musoro pamwe chete tikwanise kusimudzira bazi rezveutano, vanhu vakwanise kurapwa, vakwanise kurarama, so that vanoenda mumaindustry vanopinda kumakambani vagonosimudzira upfumi hwenyika vaine hutano hwakakwana.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto mapfumbamwe, mapurisa maviri nevanhuwo zvavo vakaurayiwa muNigeria nezuro nevanofungidzirwa kuti ndevanopfurikidza mwero vechikwata chinozivikanwa nekuti Islamic State West Africa Province kana kuti ISWAP mudunhu reKano. Vanopfurikidza mwero ava vakarwisa besi remauto. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukurudzira vechidiki kuti vasashandise zvinodhaka kuti vakwanise kuunza budiriro munharaunda dzavo nemunyika. VaMnangagwa vakataura mashoko aya pamusangano weWorld Children's Day kuMulungushi Conference Center kuZambia. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti gurukota rezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vari kuti hurumende iri kuronga kutora matanho akaomarara sezvo kubatwa kwevanasikana vadiki chibharo kuri kuramba kuchiwedzera zvakanyanya munyika. Vari kubata chibharo ava vanonzi vachaomeserwa nemutemo. Bepanhau reNewsday rine nyaya yekuti vaimbova gurukota rehurumende vaSevia Kasukuwere avo vari muhupoteri kuSouth Africa vari kushora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti havasi kutevedzera bumbiro remutemo webato reZANU-PF uye varingokoshesa kuzvipa masimba. VaKasukuwere vaitaura pamusangano wezvekuzeya kupidigurwa kwehurumende yaivaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe makore mashanu adarika. Bepanhau reNewsworks repadande mutande rine nyaya yekuti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vari kupomerwa mhosva yekuva mambure euori unonzi huri kuitwa kuVictoria Falls panyaya yekugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira. Vanonzi vari kushanda vachiita zveuori nameya weguta iri vakambosungwa vaSomveli Dlamini. Vaviri ava vanonzi vari kuda kudzinga basa mabharani wekanzuru vaRoni Dube vari kuferefeta nyaya iyi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sei muri yese Zimbabwe pamuri matarekosa nebamoyo. Tatiregai timbotaura tiri varume tichiudzwa muvarume vari kunze uko. Zvinonyadzisa, zvinopa kusirisa, zvinonyadzisa kuona zviri kuitika muvarume venyika dzepasi nemunyika medu vachibata vanasikana chibharo, vachibata vana vakazvara chibharo, vachivambunyikidza kodzero dzavo, vachivametisa. Zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zvikuru, hazvii zvinhu zvatinokurudzira kauri zvinodiwa musociety. Varume zvinonyadzisa, muri vana baba, rangarira kuti mwana wakazvara ari mwana wake weropa rako, woenda naye pabonde wobva wamupa nhombo. Kana uri murume chai, kana varume mune mashavi, mune mweya dzakadaro dzinokutambudzai, uyai tikunamatirei tipise madhimoni akadaro abve pamuri, nokuti munosiya varume vese tiri pakunyara. Zvinhu zvakadai hazvizvi hatizvikurudziri. Uye fundira kuyambira futi kuna ana amai vanenge vakasiyana nevarume, vondowanikwa kaudana mwarume nevashena nevana vavasikana. Tinokurudzira kuti tiri kuona, tiri kunzwa zvenhau dzakawanda dzevarume vanozotora vana vamadzimai vana vasikana vachivaita madzimai. Chiitiko chakadai ichi chinonyaisa zvikuru. Saka zvakakosha kwamuri vana amai kuti kana masiyana nababa zvinoreva vana muvasiye kuvabereki, kana kuti nemuvarume zvinoreva kuti mugare nevana venyu, nokuti hazvibatsiri. Tiri kuona zvakanokunzwa zvakawanda zvinenge zvichiitika. Saka namashoko tinotenda.
Pamusoro eStudio 7, aiwa munoita basa rakanaka zvikuru maererano nenews yamunotipa kuno kuZimbabwe, South Africa, all over the world. Munoita zvakanaka zvisingamboiti. Asi inini neanalysis yandakuona namareporting yamunenge makuita anoita sokuti munenge makurerekera kubato riri kutonga muno muZimbabwe, and it seems munopa more chance kubato riri kutonga, kana tikati kuna mugwadi chaiko chaiko, munomupa kusvika ataura kusvika apedza. Asi tikatora uyu anonzi Osalosiziziva kana kuti Fadzai Mahere, hai nongori taure matochinja maakuenda kune imwe topiki. Ndozva kuti mumusi hamukwanisi kuti mubudise pfungwa dzangu, nokuti kuda mumusi ndotaura zvamusingafariri. Asi nemazivi andoita kubva kare mamuri vanhu vano vasina kwavakarerekera. Mukoma Wande munhu wandoziva kubva tiri vadiki matb mission uku, vari munhu ano vachiri government gazette and so forth. Saka ndokumbirawo kuti ripoteiwo nyaya maka muri unbiased because it seems iye zvino nyuzenji dzaungoenda kubato riri kutonga chaizvo. Unoona kuti panongoti pakakuti taure weccc watokatwa akaenda kuna mugwadi, unopiwa airtime imwe, ndoti airtime inonzi chikoi, kusvika aneta kutaura muzodzima, please gadzirisai ipapo. Unless kana makazonzi chinjai maitiro rechoto chinja. Thank you.
Mangwanani paStudio 7, makadiko vana vamukoma Tanonoka Wande nevamwe vachamarara. Ndoda kuti ndinge chipindurwa mubvunzo wangu navamafume kuti vari kuti kudii panhau yeFarm Stadium, because FC Platinum iri kungoshandisa mandava stadium isu ichihwina isu tanzwa nekubaiwa mune kino sports stadium iyo ndo vandopi wa mari ne matimu ane aishandisa Rufaro stadium saka iko zvine zvari kuti kudi kwazi tukuti tikataura ne vanhu vezanupiefu kana kuti vegovernment vari kutaura kuti kanzuro yamakavhotera ndo iri kudya mari saka toda kuti ndinyatsonzwa kuti chiri kumbonyanyonetsa pana tagwere naiwana namafume kana kuti kanzuro yeharare kuti chii chiri kukonzeresa kuti National Sport inonzi Rufaro Stadium isagadzirwe tirambe tichingoshandiswa National Sports Stadium yatisingayaka isina unyatso kuti sunungukira kana tichitamba nedzimwe timu toita kunge tiri kwawe chaiko.
Zvinhu chinonetsa mukoma Jonga namukoma Blessing ndechekuti muZimbabwe mautaugwa kunyikai mune dhemokirasi uyezve kodzero dzevanhu dzobatwa zvakafanana. Pari chinotinetsa paride Zimbabwe tinogara tichihwa pachi kampeni wane ZANUPF each and every time vachitaura kuti Vision 2030 tinozosvika tadai tadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either maMDC yamonzora kana TPC kana api maopposition hapana patomahwa achikambena paride Zimbabwe. Saka hatizivisi kuti Radio Zimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezanupiyo. Mutibvunzire kunana Mugwadi ndo vanogara vachitaura zvinhu izvovo ichi ndezvery time kuti Radio Zimbabwe ndeye munhu wese pati hatimbohwi maopposition pati achikambena ipapo sei
taura tiri varume tichiudzowa muvarume vari kunzoko zvinonyadzisa zvinopa kusirisa zvinonyadzisa kuona zviri kuitika muvarume venyika dzepasi nemunyika medu vachibata vanasikana chibharo vachibata vana vakazvara chibharo vachivambunyikidza kodzero dzavo vachivametisa zvinhu zvakadai zvinonyadzisa zvikuru hazvii zvinhu zvatinokurudzira kauri zvinodiwa musociety. Varume zvinonyadzisa muri vana baba rangarira kuti mwana wakazvara ari mwana wake weropa rako woenda naye pabonde wobva wamupa nhombo kana uri murume chai kana varume mune mashavi mune mweya dzakadaro dzinokutambudzai uyai tikunamatirei tipise madhimoni akadaro abve pamuri nokuti munosiya varume vese tiri pakunyara zvinhu zvakadai hazvizvi hatizvikurudziri uye fundira kuyambira futi kuna ana amai vanenge vakasiyana nevarume vondowanikwa kaudana nemwarume nevashira nevana vavasikana tinokurudzira kuti tiri kuona tiri kunzwa zvenhau dzakawanda dzevarume vanozotora vana vamadzimai vana vasikana vachivaita madzimai chiitiko chakadai chii chinonyaisa zvikuru saka zvakakosha kwamuri vana amai kuti kana masiyana nababa zvinoda vana muvasiye kuvabereki kana kuti nemuvarume zvinoda kuti mugare nevana venyu nokuti hazvibatsiri tiri kuona zvakanokunzwa zvakawanda zvinenge tichiitika saka namashoko tinotenda.
Pamusoro iStudio 7 aiwa munoita basa rakanaka zvikuru maererano nenyuzi dzamunotipa kuno kuZimbabwe, South Africa, all over the world munoita zvakanaka zvisingamboiti. Asi inini neanalysis yandakuona namareporting amunenge makuita anoita sokuti munenge makurerekera kubato riri kutonga muno muZimbabwe and it seems munopa more chance kubato riri kutonga kana tikati kuna Mugwadi chaiko chaiko munomupa kusvika ataura kusvika apedza. Asi tikatora uyu anonzi Hostalosiziziva kana kuti Fadzai Maere hai rongori taure 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 matochinja maakuenda kune imwe topiki ndoziva kuti mwamusi hamukwanisi kuti mubudise pfungwa dzangu nokuti kuda mwamusi ndotaura zvamusingafariri. Asi nemazivi andoita kubva kare maamuri vanhu vano vasina kwavakarerekera. Mukoma Wande munhu wandoziva kubva tiri vadiki matibi mission uku vari munhu ano vachiri government gazette and so forth. Saka ndokumbirawo kuti ripotewo nyaya maka muri unbiased. Muri unbiased because it seems izvino yuzenji dzaunoenda kupato riri kutonga chaizvo. Unoona kuti panongoti pakakuti taure taure we CCC watokatwa akaenda kuna mubadi unopiwa airtime imwe ndoti airtime inodzikwe kusvika aneta kutaura muzodzima please gadzirisa ipapo unless kana makazonzi chinjai maitiro rechoto chinja. Thank you.
Mangwanani mangwanani pa studio 7 makadiko vana vamukoma tanunoka wande nevamwe vachamarari ndoda kuti ndinge chipindurwa mubvunzo wangu navamafume kuti vari kuti kudii panhauye ufaro stadium kozi FC Platinum iri kungoshandisa mandava stadium isu icho hwina isu tanzwa nekubayiwa mune hino sports stadium iwo ndo vandopiwa mari nematemu ane aishandisa ufaro stadium saka iko hino izvi vari kuti kudii kozi tikuti tikataura nevanhu vezanupiefu kana kuti vegovernment vari kutaura kuti kanzuro yamakavhotera ndo iri kudya mari saka ndoda kuti ndinyatsonzwa kuti chiri kumbonyanyonetsa pana tagwire naiwana namafume kana kuti kanzuro yeharare kuti chii chiri kukonzeresa kuti national sport Rufaro stadium isagadzirwe tirambe tichingoshandiswa national sports stadium isina unyatso tisunungukira kana ichitamba nedzimwe timu toita kunge titori kwawe chaiko.
Chinhu chinonetsa mukoma Jonga namukoma Blessing ndechekuti muzimbabwe munotaugwa kuti mune dhemokirasi uyezve kodzero dzevanhu dzobatwa zvakafanana pari chinotinetsa pari rezimbabwe tinogara tichihwa pachi kampeni wane ZANU-PF each and every time vachitaura kuti hei vision 2030 tinozosvika tadai tadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either maMDC yamonzora kana TPC kana api opposition hapana patomahwa achikambena varedhe zimbabwe saka hatizivisi kuti redhe zimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezanupiefu. Mutibvunzire kuna ana mugwadi ndo vanogara vachitaura zvinhu izvozvo ichi ndezvery time kuti redhio zimbabwe ndeye munhu wese pati hatimbohwi mapozisheni pati achikambena ipapo sei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Kana paine zvamuri kuda kuti tiburitse tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumwe murume ane makore 22 ekuberekwa akapfuura vanhu vashanu munzvimbo inowanzotandarirwa nengochani muguta reAmerica reColorado Springs nezuro. Anonzi akazobatwa nevamwe vanhu mapurisa asati asvika. Mukuru wemapurisa muColorado Springs vaAdrian Vasquez vanoti pakawanikwa pfuti mbiri dzaishandiswa nanyakupfuura vanhu uyo. Mapurisa anoti achiri kuferefeta kuti chii chakapa kuti apfuure vanhu ava asi anoti ari kudawo kuona kuti iyi haisi mhosva yeruvengo here. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati kunyange chikonzero chekupfuura vanhu ava hachisati chazivikanwa ngochani muAmerica dzinogara dzichirwiswa zvine mhirizhonga mukati. Muna 2016 vamwe vaive panzvimbo yaitandarirwa nengochani kunyanya 40 nevapfumbamwe vakaurayiwa.